A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, September 4th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the outbreak of xenophobic violence that has erupted once more in South Africa.
There are an estimated 4 million immigrants in South Africa, which is a total population of more than 50 million.
Foreigners, mostly blacks, are the ones who are being targeted by violent groups which have looted foreign-owned shops, destroyed buildings, and burnt cars.
Official statistics say 5 people have been killed, but some unofficial sources say the number could treble that.
The marauding groups that have, however, met stiff resistance from some foreigners, thus slowing down the attacks.
The xenophobic attacks have attracted retribution from some African countries, namely Zambia and Nigeria, where South African companies have been looted in retaliation.
And all this is happening as South Africa hosts the World Economic Forum, where some African leaders are reportedly going to boycott the gathering in protest of the attacks.
President Emmerson Mnangagwa, however, is at the summit where he told a crowd of Zimbabweans and told them that the planned diaspora homecoming conference is going ahead next April.
There are many reasons that the South Africans have attributed to the attacks, namely that foreigners are taking their jobs, using up scarce social welfare benefits, and promoting crime like drug peddling.
So tonight, we want to hear your thought on this issue.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambe zulu kandaba sedibana njalo kuhlelo Live Talk Diaspora Forum namhlanje ke siyaqhubeka ngodaba lodlakela olubandlululo izenophobia ngesilungu oluqhamuke kwele South Africa. Lapho isizwa khona kuthiwa sekufe abantu abahlanu. Lanxa abanye besithi hayi inani lelo lingani lingaba liphansi kodwa ke lokhu esikwaziyo okukhulunywa yibo ke ongqongqoshi bakwele South Africa bathi hayi abantu abafileyo kwakathesi bahlanu abagoqela ababili abakhona le eSouth Africa. Ye lamhlanje sikhuluma nje hayi udlakela lakhona kuthiwa belungani lunganeno ngoba amapholisa abikwa esegcwele indawana yonke yelizwe ikakhulu eJohannesburg edolobheni phakathi lapho okube lodlakela olukhulu khona. Ye siyazi ukuthi zikhona ezinye indawo ezifana labo Tafontein labe lase Rosettenville lakho hayi bekungangenwa lapho ngabantu abokuza bebezivalela abanye ngezindlini njalo lezitolo bezivaliwe kodwa lamhlanje sizwa kuthiwa akhona ama mall avuliweyo amanye kade valiwe kodwa akhona amanye asevuliwe njalo sekungani kusiba ngcono okokuthi kusasa engxenye kungaba ngcono lanxa sike sezukubana lamhlanje ke emadabu kakusa bakhona abavukela abantu befuna ukuthi bayobahlasela eHillbrow kodwa hayi behluleka ngoba amapolisa begcwele abaxotsha ye bakhona njalo asebebotshiwe njalo sizaxoxa ke labanye abakhona ngale South Africa sisizwa ukuthi kuhamba njani okwalamhlanje la kusasa ukuthi bakhangelene njonga
ongo vadiwa vatereri nevatariri nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa zviri kuitika muSouth Africa idambudziko riri kubata zvizvarwa zvenyika dzakawanda muAfrica nedzimwe dzekunze kweAfrica. Tinonzwa kuti vamwe vekunyika dzakaita sePakistan vane zvitoro imomo muSouth Africa vari kupazirwa zvitoro izvozvo, asi dambudziko guru riri pakuzopondana kuri kuitika, vatema vachipondana, vatema vachiponda vatema, zvizvarwa zvemuAfrica zviri kupondwa nezvizvarwa zvemuSouth Africa. Tinoona mifananidzo nemavhidhiyo zviri kukandwa nevanhu vakasiyana siyana pazvivhitivhiti zvichirakidza vana vemuSouth Africa vachirwisa zvakasimba zvekuponda vamwe vatema vanobva muAfrica. Tinonzwawo kuti musangano weWorld Economic Forum una Africa uri kuitwa imomo Cape Town, vamwe vatungamiri vedzimwe nyika vari kunzi havana kuenda ikoko, zvichinzi zvakonzerwa nokuti vatora danho iro nekutsamwiswa nezviri kuitika muSouth Africa. Kunyanga hazvo hurumende yeSouth Africa iri kuti kwete, hatina vatati tanzwa pamusoro paizvozvo. Kouyawo nyaya yekuti zvitoro nemakambani anenge aine mazita kana kuti ane mizinda muSouth Africa, ane midzi muSouth Africa, tiri kunzwa kuti zviri kupazwawo munzvimbo dzakaitawo mune dzimwe nyika zvakaita sekuNigeria nemuZambia, vanhu vachitsividza zviri kuitika muSouth Africa. Zvinorakidza kuti Africa yatarisana nedambudziko guru, nekuti mazuva mashoma apfuura tainzwa vachironga nyaya yekuti Africa inge isina mugano kunzi haudi passport crisis kana uchinge uchibva muSouth Africa uchienda kune imwe nyika muAfrica. Asi nezvaakuitika izvi zvaakutoisa migano pavanhu, zvinhu zvinenge zvisingatarisirwo, zvinhu zvakanaka. Saka ndo nyaya yatinoda kuti kurukure nhasi. Vana veZimbabwe, sinungukai kupinda muchirongwa muchitiudza kwamuri kuti kwakamira sei, nekuti kusvika pari nhasi vanhu vakawanda havasi kuziva kuti ningi ari sei kwaari. Kuzoti uzika nekuti uri mupenyu hunge wapindawo muchirongwa uchitaurirwa vamwe kuti aiwa kwandiri kunondiri raita amusefi. Iye zvino izvi tine vatinawo muchirongwa chedu munyarikano wedu wekutanga vaAzaria Dube, vanove mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Organization South Africa vari muJohannesburg. VaDube, tokutambirai nemufaro muchirongwa chedu. VaAzaria Dube Nduna ndo zita ravo rizere. VaNduna. Hello. Ndofunga nare yawe inenge yadona. We are trying to connect with our first guest, Mr. Azaria Dube Nduna, but I think we are having problems with the phone's connection. Hello. Amen Chris kana paine zvimwe zvanyorwa nevateereri pari zvino pa Facebook page yedu. Yekuti tinzwe kuti munzvimbo dzakasiyana siyana vanhu vari kutumira mashoko vari kutizivisa kuti vari sei. Imi vamwe mese muri kwamuri kana vari muZimbabwe, pindai muchirongwa muchitiudza kuti zvinhu zvakamira sei. Vamuri kutaura navo vari muSouth Africa, zvii zvavari kukupaiwo mashoko aya pavari kutumira. Regai timboona kuti pane vanyora pano paFacebook page reShona. Hanzi namukoma Carlos Chimbi, I was among the protesters against the ED in Cape Town. Wongu tanzwa kuti kune varatidzira vachinyunyuta pamusoro pemusangano uri kuitwa World Economic Forum, vamwe vachiti aiwa dai vamunangagwa vasina kunge vapinda musangano iwoyo nekuti nezviri kuitika muSouth Africa. Saka mukoma Carlos Chimbi vari kuti ndovi mumwe wevanhu vanga vachiratidzira kumusangano ikoko Cape Town. Kuita mukoma Courtney Mpemi koti handibatei ndikutsemurirei.com rese. Ndofunga tinokubatai nekuti nhamba tiri kuzitora ipapapa. Kuti mukoma Jerry Zishiri vaisawo nhamba vari muJohannesburg, Nashville kuda muzenda. Hanzi South African police are biased and corrupt. These people were attacking people in the presence of the police. Vaisawo nhamba dzavo kuti tivabate. Kwaitawo zvakare mukoma Elton Mafararikwa, maswera seiko mukoma Jonga, ndiri kuteerera zvangu ndiri muJohannesburg. Lenas ndi mukoma hanzi Lenas Lenasia, okay. Mukoma Mpemi vadzoka zvakare, Africa iri kushandiswa nema Western countries kuti tipandukirane, ndo maonero avo. Vachiti dambudziko hanzi maZulu vaisa nerudzi rwavari kuti dambudziko ndo rukonzera, asi zvinhu zvatisingakwanisi kutsinira nokuti hatina ruzivo rwakakwana kuti ndiani ari kukonzera. Chatinongoziva ndechekuti zvizvarwa zvemuSouth Africa zviri kurwisa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Chris.
Yebo Jonga, ye hayi bakhona kuFacebook abalandeli bethu. Ye sinyabona lapha silo Queen, Queen use Johannesburg. Hayi siyabonga Queen ngokusi landa lapha kuhlelo kodwa ke besingathaba ke ungasithumela inombolo ke sixoxe usitshela ukuthi kunjani khona ngapho eJohannesburg siphinde sibe lo no uino Ndlovu futhi kunjani baba Gandhi hayi siyaphila baba Ndlovu silethemba ukubana lapho khona lawe hayi uphile kahle uPamela Khumalo uthi lichona njani msakazi sichonile makhumalo uClemens Mzola Dube uthi linjani basakazi ye silokhu simelele nje ukuthi incingo zethu zingani ziyahamba kahle ngoba kwakathesi sizama ukuthi sifonele ke abantu incingo zingani azingeni kahle silethemba ukubana zizalungwa kathesi nje okwamanje bakhona esibanxusileyo silo Mnumzana Azaria Dube Nduna weZimbabwe Human Rights Organization ekhonale eSouth Africa eJohannesburg ozasitshela ke ngokuthi njengenhlanganiso elwela ilungelo loluntu kuyini abakwenzayo ukuphathisa ke izalwane zeZimbabwe ezizithole ziwele engozini yezenophobia sizoba ke lo mnumzana Ngqabutho Mabhena awulaye simkhangelele ukubana sibe laye kuhlelo kodwa hayi incingo zethu zingani ziya siphazamisa nje lapha lalapha ya uTracy Mangare laye usekhona othile njani kodwa hayi siyaphila Tracy unjani wena le Mike Ndebele uyathi kuyaphileka ngalapho basakazi hayi thina ngapha kuyaphileka ke singazi khona lapho okhona jonga
regaiti mozwa kuti va Dube Nduna vadzoka iri parunare allo allo I think we are having problems with our phones and meanwhile we urge you to also write on our Facebook pages and let us know how the situation is wherever you may be. Tinamkoma anze Brighton Tomuana anze kuno ku Cape Town kune runyararo. Then vamakufararikwa vanyora kuti nasi kuno kuri nani asine zuro kwaiwa kwakaoma. Hamuna kutaura kuti vari munzvimbo ipi nofunga vari muJohannesburg. Lenmore Dishi anze yambiro yangu kuvana veZimbabwe vari muSouth Africa. Ukaona watarisana nedambudziko iri usatembe nemapurisa emuno aya unouraiwa vachitoseka kana une pfuti fura vanhu vanosungwa wanzosungwa hako but at least unenge wawe safe aiwa tikurudzire kushandiswa kwezvombo kuti munge muchiurayana mushonga mukuru mukomaleni mo dish ndewe kuti usapinde kunenge kuchiitika mhiri zvonga iyoyo kana wakwanisa kunge uchisangana nayo edza kutsvaga nzira dzekuti utize nekuti stero kana wakanga waine pfuti iyo ukapfuura vanhu vanga vavatitatu kana gumi tichiona mob inouya ichirwisa unenge uchitarisana nevanhu vanopfuura 100 zvokuti unongopedzisira waurayiwa saka mushonga mukuru kutiza panenge paine mhirizhonga musamira muchimirira mhirizhonga hatikurudzire izvozvo kana kuti munge muchidzosera sezviri kukurudzirwa kunziridzai pfuti aiwa hazvidaro koita Nashville kuda muzenda hanzi Pretoria is calm today zvinofadza kana kwava kusina dambudziko kupretoria ikoko then taurai shoko Ncube good evening all we thank God for helping us in South Africa Jabusivanda hanzi nhasi kuri nani zvako havana kutaura kuti inzvimbo ipi yavari kuti iri nani mukoma Evaristo Tuli watching from Cape Town then Leslie Kim Pofu anzi kuri sei aiva kuno kutsvene regai timboona ndofunga tina mukoma Tawanda vari parunhare makadii mukoma halo aiva tiri wapenyu mukoma tanzwa kuti masangana nedambudziko kuSouth Africa uko mungatudza kuti chii chatora nzvimbo
ya chiri kuitika ndekuti dambudziko ndekuti vari kufamba muvachibata vachida kuru vachida kudzinga mafurina nzvimbo machinuwa vanhu saka chiriita ndekuti vari kupinda vari kuti ivo vakanyanyanangana nemaforinex vari kutora mabasa avo vachirova vanhu vachitese vachiyabvisa vanhu saka vanhu vazhinji ava kutya kuti vari kushaya zvekureto voita sei magara vakaita kuti vagare sei ezeti katasi mapurisa kuti akwanise kudzirana asi kunaisa kudzirana bcause takatarisa ndikuona sekuti mapurisa ari kukurirwa nevanhu sakadambudziko riripo ndekuti hatisi kwanisa kutoita zvekuita sei tinenge tisaisa kunge tine tichibatsirika munzvimbo zvetiri uye kuti vamwe vachiwa vange vagogara vange vaita hambirisi hido vachikuti vashaipo kuno kukunepotera.
Tiri kunzwawo kuti vamwe varongo varitofungidzira kuti aiwa mapurisa acho iwayo dzimwe nguva ari kutozvityirawo upenyu hwavo kwete kuti vari kungokutarisai muchirwiswa asi kuti vari kutosyirawo upenyu hwavo nokuti hanzi vanhu vacho aiwa havasi kutombomisa havasi kudzora tsvimbo kuti gudo rabata kumeso vari kurwisa tichionawo nemamwe mavhidhiyo vanga vachitopidigura nemotokari dzemapurisa imi muri kuonawo sei pasi ipapo.
Ya ipapo tingataro yeti hatingavape mhosva yakati nyanyei tikatarisa nemararamiro anoita vanhu vesouth africa akasiyana nevamwe vedzimwe nyika because vanhu vacho vanotokwanisa kudzingondotyoka kuti vanovakurira tiri panyaya dzekuti nyaya dzekurwisa panyaya dzezvombo dzozvo vanenge vakahodza kuti but kuti dzavo dzimwe dzenge havachaite malive bullets vanoshandisa marabha bullets saka vamwe vacho havatoti vanenge vaitiwa advance vasinaitaka kumapurisa vachaaudzamara vatu dzamara vamwe vacho ndidzamara vatoorai mapurisa saka vadzidzasi vachienda po vaakutotya vachotivadzidzira upenyu wavo bcause vamwe vacho vatomuudza kuti ndine saka ndepaka ndibatsire nezvakada ndikuti inini upenyu vangu ndisi ndosiya here vana vangu.
Imi mabatwa batwa nenzira ipi mumhirizhonga iyi muri victim here kana kuti mangoita witness?
So far sebya tiri iri so far ndiri nguru ndakatongomira sezvikumisa kamirira provinci matiri because dambudziko riri kutiwa ndekuti problem yekuti mazimbabwe side tikatatoaaisesa hatingati side one south africa yese mazimbabwe zvaana kubatana saka dambudziko riri kutiwa ndirekuti dai kunzi takabatana tinobatanira dzakaita akaita dzimwe nyika dzine maunion vadzona maorganization adzona every province especially like iye ndiri muprovinci inezi north west province hakuna branch ratingati branch inenge rine vanomirira mazimbabwe ndekuti vakaona charavaana nokwanisa kunoripota yidi panguva imwe chete same time nokuti unoripota kwanise kusvika kana kuti kuvakuru vedu maorganization kana kumaunionrit anokwanisa nge achiripota saka ndio dambudziko ratinano saka programu yatinga tinayo yekuti ndanga ndiri kufunga kuti tivonge tisi kunotora nezimbabwe exiaforum watu vati kuti tikwanise kunge tiine branch kunoku tinenge tichimirira mazimbabwe kuitira kuti pakaitika any problem tinokwanisa kuita se kunoripota vanokwanisa kuva chiripota idi nenguva kuti tikwanise kuzvati okay ii nhingi aurayiwa nhingi ndokakati aura nhingi nanhingi tikwanise tichiziva tichibatsira sana paevery province akadaro kana kuevery district vamwe takadaro tikwanisa kubatsira nemawebu ndiwabatsira nda dzimwe nyika dzakakana nigeria nguva diki ndakuraa kuudza ndi vanokwanisa kutouzana kuti panguva yakati pakati pari zvine kuitika zvakati budai makadai so fambai makadai so vanhu vai vari kuende kwakati saka problem yemazimbabwe hatina mabati mabranchi akaita sevayo ndakatasonga zvimigira zvefonzi ano ebranchi iroro rakafanira kuti ndinokaungana jobe nepretoria kana kuti cape town zvakatasana kumaprovinci edu amangozana porokwani
hakuna zvakadaro munokuluma here isindebele
ndikwazitoitaura
asi chirungu munosununguka henyu kaa taida kuti muholde muramba muri parunhare timbotora tine mumwe ari parunhare izvozvo. Okay, thank you so much. That's Mkoma Tawanda Doyce. He's in South Africa, and he is speaking as a witness. He witnessed some of the incidences, some of the attacks. And right now we are joined by one of our viewers, and he was among the protesters at the World Economic Forum meeting in Cape Town. Hello.
Hallo.
Makadii baba?
Aiwa torarama isu mosimba ini.
Aiwa tiri wapenyu zita ndiani?
Carlos Chimbi.
Mukoma Chimbi, kwakadii ikoko?
Ndiri nani mufarire nayo zhira.
Aiwa tiri wapenyu zhira ndoyakutoita ichitamizwa nokuti hakuchasvikika kumusha uku kwakunetsa kufamba.
Tichanga tovhura zhira, tichauya tovhura zhira.
Aiwa ndipapo. Taona matumira shoko rekuti manga muri kuCape Town kwaratidzirwa nevana veZimbabwe. Mungatudza kuti zvii zvatora nzvimbo?
Ya, zhira zvinhu taendawo pachiitwa musangano weEconomic Forum panonzi paCape Town International Convention Center pasvika vamunangarwa navamutuli muve. Saka tiri pakuprotesta ipapo isusu donzo redu tatiri kuti tatine nyaya yekuti ED tinokumbirawo mumire stop brutality iri kuitika kumusha stop the abductions kuitwa kumusha. Please, can you try to talk to Nelson Chamisa? We need a genuine dialogue. Please remove security forces. They mustn't interfere with the politics. At the same time, some of the African leaders, they didn't come in solidarity with their colleagues, relatives, which have been killed. So, ndoda chikumbiro changu ndayanga itawo izvozvo. Saka chazotishamisa ndichopata chiprotesta kudaro tatoona pane rimwe group. I think mukona mavideos atendere papa ne two groups. Isu taitawo zvachitaura avanga vachiti EDP vaibvana maplaka dzavo nenei. But tataona ndichokuti vanhu ava vabva nebhazi. Saka tafunga bots vanga vari vese vatatarisa hapana chidzawa chemuCape Town chachiripo. Vachiratidza kuti vanhu vabva kure chaizvo because vazenge vochemanzara vachiri chititengera chikafu chamatirimbisa inga taimba wani, inga tatamba wani. Saka tava kuda chikafu ndozvatita tizive kuti vanhu ava vabva nebhazi somewhere. Vanofanga kubva kuda vabva kuZimbabwe kana kuti because they are not from Cape Town.
Asi tichitarisa hedu pamusangano ipapo munofunga here kuti imi kuratidzira kwenyu message yenyu yasvika?
Message yedu yasvika, ikuratidzira yasvika chaizvo nokuti pazosvikawo veSABC vazouyawo, vebroadcasting veETV vazouyawo vachibvunza zvinyunyuto zvedu tichibva tavataurirawo avawo vevakamira ZANU-PF. Kwabva mukuru weyouth wekuZimbabwe watouyawo akabvunzwawo. Saka ndazowana nguva yekutaura nomukuru weyouth wauya akamirirawo youth. Kana maimboona vanobuda pa vachiita mapress conference veyouth avakomana ava vakambobuda vachiverenga vachiti tiri kuexposa macorrupt officials, one of them ndiye auya. Hanzi Tsenungwa here kana Tsenurwa, anga Tsenugwa
wa Godfrey Tsenengamu.
Vatsenenga ndawana mukana wekutaura navo inini personal vatsenenga. Ndikataura navo ndikavabvunza kuti mimi donzo renyu riri papi. Saka vatsenenga vati donzo redu we are in solidarity with the president Mnangagwa and we are happy nezvakaitwa neSADC musi wa25 October zvokuva pachikunzva chikurukuru. Ndikazovati haizvo hapana chakashata. Tiri kuona inotsikwa ndiyapinda mujanji. Tiri kuona makapfeka mahembe akaiti mapresident. Imboti tsananguriraiwo tihwe ichitoda kuhwa zvakamira sei. Hatisi kumuta pasoro pemaabductions akuka kumusha all those kurohwa kwevanhu vakati hakuna zvakadaro zviri kuitika. All those people are lying. Kana pane munhu ane chinyito chake takataura kani macome forward ataure. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvavanga
vachiitiakuti
hazvisi kuitika
Zimbabwe. Rambai nyima kabata mukoma Carlos Chimbi, Chris Amen, tine mumwe munhu here anokwanisa kupinda muchirongwa taisa mumwe mvunzo.
Yes, chonga silo mnumzana Sibanda, uvhusi muzi Sibanda wenhlanganiso ya Africa Diaspora Forum, siyakwamukela kuhlela.
Ngiyabonga, ngiyabingelela ntambama.
Yeah, ungasitshela ukuthi lamhlanje njengenhlanganiso lilani imbiko elifuna ukuthi liyazise uZulu.
Well, imbiko sinayo namhlanje ngokuthi siyaqhubeka njalo lokhu siqhuqhuzela uhulumeni owalapha eMzansi ukuthi aphakamise izinga lokubhekana nendlela yokuhlukunyezwa nokubulawa okwezizalwane zangaphandle ezilapha eSouth Africa. Sifuna ukusho njalo ukuthi lokho esikubone kusenzakala eZambia naseNigeria kungaba yisiqalo lesi esento ezinkulu ezinike zibe zinto ezizoba zimbi kuzwekazi le-Afrika. Ma uhulumeni weSouth Africa engazi ukuthi alungisise lolu daba. Siyazi ukuthi bebekhuluma namhlanje bethi cha upresident waseDRC kungazi kwakhe ubevele ngeke ezazi ngoba uzobe vula iParliament kusasa. Kwathiwa njalo nowaseRwanda ube nezizathu zakhe wakhuluma ngomgqibelo ukuthi akazi ukuza kanye noMalawi. Kodwa sibona ukuthi kubalulekile ukuthi uhulumeni weSouth Africa angayifunde ukuthi ukungazi kweqembu lethimu laseZambia ukuzodlala neBafana Bafana kukhomba khona lokhu ukuthi kunokungagculiseki ebantwini ababuya kwamanye amazwe namanye amazwe ngendlela iSouth Africa eziphatha ngayo kakhulu ekubulaweni kwabantu bangaphandle. Sibonile ukuthi undunankulu waseGauteng uDavid Makhura uchaze izolo ukuthi ngemva kokuthola udaba lokuthi kunesizana nesouth africa sibulewe ecoronationville sibulawa ngumuntu wokuza wasepakistan uye washesha waphakama waya kuleyo ndawo ukuthi ayobona ukuthi kwenzakalani njalo lesizana nesepakistan saboshwa le ndaba kayisikhambanga kahle nakancane neze ngoba kasikaboni izizalwane zesouth africa ezibotshela ukubulawa kwezizalwane ezibuya ngaphandle kwesouth africa kumbe abantu bokuza okukhomba sobala ukuthi ukubulawa kwabantu bokuza uhulumeni wesouth africa unesandla phakathi kanti uyakujabulela ngoba selokhu kwaqala ukubulawa kwabantu ngo-2008 kakhulukazi kuze kufe abantu abangamashumi ayisithupha nababili akukho umuntu owabulawayo ebantwini owaboshwayo kahlehle kulezizalwane zalapha e-South Africa ngemva kwalolo dlame. Into esikhala ngayo ukuthi uhulumeni wase-South Africa kufuneka aziphathe njengohulumeni, hhayi ukuthi aziphathe angaziphathi njengomzali onenketabo ethabi othi yena kanandaba uma kubulawa abantu bangaphandle. Siyabona manje imbiko ephuma e-Chatsworth eThekwini, izizalwane ze-South Africa zingena esitolo esicabanga ukuthi isitolo esiyisona futhi esesiphethwe ngabantu abangaba yisizalwane kumbe ababizwa ngezizalwane abangaba mhlawumpe ngabamhlophe kumbe abamandiya bangene phakathi bathatha obhanana bathatha yonke lento. Okusho ukuthi lokho kade kutshalwa nguhulumeni we-South Africa useyaqala ukukuvuna manje ngoba kuqale kuhlaselwa abantu bokuza nempahla yabantu bokuza kodwa manje sokuhlaselwa yonke into. Kuzothatha isikhathi-ke manje ukuthi uhulumeni wase-South Africa alungisise lolu daba anelise ukuthi abophe kumbe ehlise leli zinga lodlame elitholakala la ekhaya lokuthi abantu sebephunga ukuhamba emini bangene ey'tolo batshontsha utshwala bebetshontsha utshwala lapha ejulisi badakwe betshontsha utshwala kodwa bekungendaba zalutho ngoba lezo zitolo zidakisa utshwala bezinye zabantu bokuza. Kodwa manje ngoba sokungena lihlolo sala e-South Africa siyacabanga ukuthi mhlawumpe sizobona uhulumeni ephakame ezama ukulungisisa lolu daba kodwa esindebeleni sakithi sithi ingubo ungayiyekela idabuka uzogcinisa ulala wena oshaywa ngamakhaka. Akumelanga ukuthi uvele uyiyekele, kumele ukuthi ibambe ukuthi asigoqwa sisemanzi nomthonto uhlabisa mina. So siyakubona lokhu ukuthi nanamhlanje e-Cape Town udlamele uyaqhubeka soluqala eThekwini kade lungapha eGoli nje kuphela. So kusho ukuthi kuyabhebhetheka konke lokhu kulwisa abantu bokuza kodwa sesikubona ukuthi manje sokuhamba kugcwala yonke indawo. Besikhuluma nezindula namhlanje ntambama ezasemahostel abantu esicabanga ukuthi behamba phambili kulolu dlame. Sacela ukuthi no besifisa ukuthi besihlale sibonisane nabo ngoba lokho okwenzakalayo akunanto enhle ukuze ilethele izwe lase-South Africa nezwekazi zonke lase-Afrika kuzolimaza nje ubudlelwano phakathi kwabantu. Ngakho siyakhala kakhulu ukuthi ake kuyekele ukubulawa abantu ngoba ukungatholakali kwemisebenzi e-South Africa akunani nabantu bokuza. Abantu bokuza bahlizile kakhulu infact ukuthi i-South Africa kube nemisebenzi eminingi ukuthi umnotho we-South Africa ukhule. Ngakho kubalulekile ukuthi abantu bokuza bahlonitshwe ezibhedlela, odokotela abagcweleyo ngodokotela be-Nigeria ne-DRC abanye abazisebenzayo odokotela abaningi babuya ko-Zimbabwe nakephi. I-South Africa namhlanje ikhuluma ngokuthi ezempilo ziqhubeka kahle kodwa izikhwicamfundo ezisebenza kulezo ndawo ngezibuya ngaphandle. Asihloniphe lokho.
Hhayi, kuyezwakala. Sicela ubambe nje kancane silo mlaleli lapho.
Hallo.
Nakhona.
Okay. Hallo, tinamthele. Ndiyani yabo?
Ndi Gaddafi.
Mkoma Gaddafi.
Yey.
Muri kupi Mkoma Gaddafi?
Ndiri pano pa border re Mozambique ne South Africa pa Komatipoort.
Border South Africa ne Mozambique ino dzichi town yacho Komatipoort.
Pa Komatipoort ya.
Ah, okay. Zvinhu zvakamira sei kwamuri ikoko?
Ah, zvino zvinomira zvakanaka. Hakusi kuZambia chete neNigeria. Nasi pamaswazeni apo uchipinda kuenda Mozambique apo vakavhara vachidemonstrate avo kuMozambique. Kana uri kuSouth Africa uri kumhanya zvakaipa. Ya vanhu avarume avo magwara vanongoti zviziva vari muno vamhanya zvara dondorosi.
Saka vanga vachingotandanisa vekusouth africa chete.
Ukangoune mutiraka ukangonzi unobva kupi toone chitupa passport kana uri wezimbabwe hakwenzi mukoma darikai south africa kozio ndimouraya mabhuru edu kusouth africa. Aya sapakaipa
Asi mune wamunoziva here vakasangana netsaona uye vamwe vamunosimbotaura onawo vari safe here?
Vari safe kunyanya ku location ndokuti nakumira zvakanaka uku nokuti ndaomboona pa TV pachebusiness mupurisa ari kuti pa tendisa apo mupurisa akamira ari kuinterviewa ari kuti there is no arrest yet but vanhu vari kuluta kumashure kwake uye vari kuti hapana munhu achasungwa vanhu vachitoluta akatarisa havarume zvinhu zvinodzikisira chimiro chemapurisa emuno musouth africa kunyanya ya tozoona sekuti hai zvinhu zviri political motivated.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Gaddafi. Thank you so much. Moramba omuri safe. Stay safe. Thank you, Chris. That's Mukoma Gaddafi. He says he's calling from Komatipoort. I think it's a town close to the Mozambican border. And he said Mozambican nationals were blocking roads and checking IDs. If you are a South African driver, then they attack you. If you are a Zimbabwean or other national, they allow you to pass through Mozambique. Those requitika Mozambique, and the name of Mtereri. Hello?
Ndiva Mkanya zvaopano pa Rustenburg.
Mkanya, ndokumbira mudzoroka volume yenyu.
All right, Baba.
Thank you. Yes, tudze kuti pakamira sei pa Rustenburg.
Pa Rustenburg pana papa pa chirinani zvapa asi tine makunga tiri kunzwa kuti mandi chai chai hanza chinenge chakafa. Tanzwa kudaro su isusu ishoko ratatopiwa kunzi nevamwe watotirambira kuti muone vemuno ndovatotitaurira kuti pamanda apa varume muchenjeri kana manga muchienda kumabasa kamusatomboinda rambai makatowanda nekuti zviri kutaurwa zvizhinji zvakati ndokutaura kwavatiitira
musi wemande inenge iri unenge uri musi wei uyu mande inenge iri musi wa9
hanzi next Monday wabasopu varume kuno zvinenge zvitoitika kudaro.
Asi imi muri kuona sei zvii zvamungataurawo nokuti tinoona kuti dambudziko iri idambudziko ragara richiitika kwemakore akawanda?
Vanhu vemuno munozvavasoka hamena kuti havanzwisise sei. Unoona vanhu nyika inoika yakashandirwa nevanhu vakawanda kuchinana wainera dziyadziya idzi vanhu vaitorwa kubva kunana Malawi, Zambia, Zimbabwe vacho vachishanda migodhi iri mumomwe. Kusvika dhisi ikonomi yasimukira maona nevanhu vanobva kunze kwenyika maona but nyaya inongotirwa dhesi ndeyekuti vanongoda kutisikasika nesusu veganda richitema chete. Saka ndopamwe panotitirwadzei manje ipapapo kuteri kuti tisi hatina mubva kueurope kana kuamerica tinova vanhu vari muno muafrica muno these are colonial borders ende takatoshanda mumamaini fanika like kuno kwatiri kunana Rustenburg kuno tine makore nemakore tichishanda mumamaini iwayo development dzakaitwa munomu tisu vanhu vemunomu muafrica munomu saka tinobva tatiritwa zvimwe neimwe nzira tinonzi makwerekwere tinoitwa chii but pavakanga vachirwisa varungu munomu musouth africa nemabhunu munomu vaiva munyika dzedu dzese dzakatenderedza idzo dzidzi tichivasapota paribarache nemovement yavo vanotaura kuti our democracy and what was tisu va part of them but zvotirwadza unoona so
I know. Thank you so much, Mukanya. Regai tutore wamu atereru
ariparunare. All right, maita basa ba.
Thank you so much. Before we go to Dr. Vusiswanda, we are going to take one more caller. Hello?
Hello, how are you, Mr.? You are speaking with me.
Yes.
Shiletambara.
Kuluma baba, kuluma speak itaurai. Hello? Mukoma shiri ya kangwara.
Yeah.
Is there a kari mai? Zagapusa ziri kuita sei manj. Pane nguwa ya kuti hama dzedu dziku Mozambique dzaka mbenge dzaka potera Muzimbabwe nguwa ya hondo ye Mozambique nerinamu. Itaiona wanu wachigarisana zvakanaka kwazvo zvekuti dai zvese izvo zvakaitika nguwa iyoyo kuti vanhu vairwisana. Dai zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunetseka wakuchiwana kumwe kukuenda kunotsvaga maforo manyoro. Asi nekuda kwekuti mamugere zvakanaka nevanhu vekuMozambique. Nanhasi munopinda Mozambique muchisununguka ndo zvaitikawo nguva iyoyo kuti atigere zvakanaka neve muSouth Africa pavakapinda muZimbabwe zvakaitawo kuti muende muSouth Africa muchinotsvaga maforo manyoro. Thank you so much. Regai tidzwe kuna vamwe vateereri. Thank you so much. I think we still have Dr. Vusimuzi Swanda on the line.
Yeah,
Dr. Swanda.
But before we go to Mr. Swanda, can we welcome Azaria Dube Nduna?
Oh, okay.
Yes, you can go ahead.
Mr. Nduna, welcome back.
Welcome back, Mr. Jonga Kandimire.
I hope this time your line is not going to hide.
Yeah, man, this time it's all right. It's all right. Yes, I'm sorry about that.
No, that's okay. You know, Mr. Nduna, somebody raised a very important issue that Zimbabweans in South Africa are not united. And you are one of the leaders of many organizations in South Africa. What do you have to say about that? That's the same question I wanted to throw to Dr. Swand.
Okay. That is very true, Mr. Jonga Kandemire. You know, if I can tell you, it's like we are more than 10 organizations here in South Africa. And since 2010, we used to attend immigration issues when we were issuing Zimbabwean DZP permits. But for all along, how come that, like, even today, whenever there is a disaster, there is a problem, or whatever case, or whatever, there's a problem of human trafficking, someone can be told there is a work in South Africa and come here in South Africa. You can find that Zimbabwe can be in the media, in newspapers, but we don't have any funding on our own that in case of any problem, like what Nigerians did, like Kenyans, we can be able to go and attend the incident so that we can help our own people. So how can you say we are the leaders of our Zimbabwe community in South Africa? If till now we can't come together and have our own Zimbabwe United Front Diaspora Committee, where we can say if there's any problem, we can tackle that issue, then we can provide counseling, we can repatriate in the case of maybe some people can die in South Africa. This can show that maybe you are not united.
Hmm. But what have you done as Zimbabwe Human Rights Organization, South Africa, to address that issue?
Actually, I tried to bring like some of the leaders here in South Africa into one WhatsApp group so that you can talk about this. But till now, we haven't reached an agreement. It was brought again sometime 5 years back by Mr. Kumbira Mchema, someone, another colleague here in South Africa. But whenever, I remember sometime Mr. Gabriel Shumba also proposed this idea that maybe we can come up with this thing long back in 2014. But till now, we haven't come to reach a conclusion that, no, we've got such an organization. Because it's like when we are united, it becomes easier even to approach South African government or even our Zimbabwean government or even our Zimbabwean citizens in South Africa. It becomes easier for them to trust us and say, okay, like now I was launching our Zimbabwean Diaspora Foundation here in South Africa. Of course, our Zimbabwean embassy and our consulate and all those business people, they say that is a very noble project. If you can launch it, you are going to support it so that we have got our own funding. But now our people, Zimbabwean people, how can they trust such people who are not united? Because they feel like we can just send our funds into this account. What is going to happen? They know that even ourselves, I remember it's been a long time when Zimbabwean people, they say, it's been a long time. Why can't you come with our Zimbabwe Diaspora Foundation in South Africa? Viewers in South Africa, interview so many people. I remember last time Mr. Sininga was interviewing someone from Cape Town. But till now, as the Zimbabwean Human Rights Organization in South Africa, we are trying now to launch it, understanding that those people who did inform about this idea, they say they're going to support it. But still, I'm going to say maybe this week try to bring all these leaders within South Africa so that maybe you can be in one WhatsApp group. I did inform them like 2 days back, and actually I did come back from late from work, so we couldn't complete the conversation. But I think I'll try to go on so that maybe we can reach a conclusion so that you can come up with something.
Thank you so much, Mr. Dube. Please do stay on the line, Chris. That's Mr. Azaria Duvenduna. A guest is from Zimbabwe Human Rights Organization in South Africa.
Okay, Jonga, siye kubaba uSibanda. Mnumzana Sibanda ukhona?
Ngizave khona mfowethu.
Ya Sibanda, ungasitshela ukuthi ye lamhlanje sizwa kuthiwa bekungani kunganeno. Kusasa ke ubona ungani kuyaba kunjani nxa ukhangela umumo khona?
Akukho kunganeno wena mfowethu namhlanje ngoba abantu bathi bekunganeno ngoba bakhuluma ngaseGoli. Ukuthi mhlawumbe ngabazibona ngalezi zimpi ngoba bayenze lokho abakufunayo bangathi bathe ukwehlisa kodwa sokwehlela eThekwini lento esikhuluma ngayo sonke lesikhathi eThekwini edrobheni bekungakaveli kakhulu naseKapa sokungenile kulezi ndawo ngamandla amangaza kakhulu khona namhlanje eGoli lapho esikhuluma khona ko-First Lawrence ekuseni sigcine thina sesihambe safika e-First Lawrence kuba ngoba nanzi nendaba lezo ezingelona iqiniso i-fake news bese ziphephethekiswa kuthiwa iy'kolo zishiswa izizalwane zasePakistan ziphethe ney'bhamu bathumba nengane abazali bagijima bagcwala ey'kolweni ukusukisela izolo sokuqale ukubhebhethekiswa amanga manje kuphuma indaba ezingelona iqiniso ukwenzela ukuthi abantu bayesabane kube khona inzondo so ngeke sithi izinga lehlile sisathola nemibiko ekade iphuma kosantaco abemathex association akade bethi bona cha namhlanje kuzobe kunombhikisho omkhulu kodwa sicabanga ukuthi ngoba benza iphutha lowo myalezo bawukhupha unenamba zabo base bewuhlehlisa ke bathi hayi cha akubona abakhuphe lowo myalezo kodwa ngabantu nje abangahambisani nabo so ngeke sisho ukuthi into empela kukho lokwehlileyo ngoba nakho nongqongqoshe owamaphoyisa uthe mayehambe bahostel ukuthi akhulumisane nabasehostel abazange bamamukele kahlehle bavele nje bamthole ukuthi hayi cha awume kancane mnumzana sifuna ukuthi abantu bokuza baphume bonke asisabadingi nje asibadingi asibafuni and leyo nhlobo yenkulumo siyithola nasekuma-studio la esiphuma khona abantu ngokuza bethi hayi abantu bangaphandle uma sebeqala ukusilwisa nathi sizoqhubeka silwe bacabanga ukuthi bangakanelisa nakuthi basilwise baze basikhuphe ngithanda ukuthi ubheke ukuthi lolu daba lwaseMozambique esilutholayo luqinisekile mpela ukuthi eMozambique imoto bezivalelwe ukuthi zingangeni kanti njalo ezinye bezishiswa kubuke kumbili ukuqhuma endaweni ey'ningi so esikubonayo ngokuthi alukho nakancane ushintsho oluthile kodwa lento iyaqhubeka njengoba kusho ukuthi nangomsombuluko ingathi iyaqhubeka iya phambili akusikho ngomsombuluko kuphela isaqhubeka nakusasa lokhu sithole futhi njalo ukuthi bathi bona namhlanje ebusuku kunemoto amatekisi afuka KZN azo ukwehlele Hilpro bafuna ukuzodubula bonke abantu abuya ngaphandle Hilpro. So akulona iqiniso mpela ukuthi kwehlile nje kuphela lapho bekujwayeleke khona labo bantu. Kungathi kwehle kancane ngoba bashithile zonke izitolo bathatha yonke izinto eAlexander namhlanje kutholakala imidlimba izidumbu ezimbili ezishisiweyo. So nabantu abalokhu betholakala bebulewe baningi sibone namavidiyo
abantuangamatshengomunye umbuzo kade enza kubuza wona ngesilungu lo ukuthi Mr. Simanda, can you tell us about the figures, the numbers that you are having of people who have lost their lives in this xenophobia?
I need to say that, in all honest, I think that there is a government concerted effort to suppress the numbers, you know, and understate these numbers. Because today, for example, the police are saying that only 7 people have been killed, and they are actually identifying 2 South Africans, and then they are identifying 2 bodies that were identified in Alexander late today, and a Zimbabwean body, and then 3 others that are not known. But we know on Saturday that 4 bodies of migrants, you know, already were identified, in Julius. And yesterday, the day before yesterday, we buried, which I know, 2 Ethiopians, you know, that died as they were trying to flee, you know, from these attacks. So the minimum number that we have now, initially before we had these 2 that has been added, was about 10, but we know that now we are sitting at between 12 and 20 with unconfirmed ones, because we have got a Hilbro issue again where someone was shot on the head. So we are seeing a situation where the government is trying to control the information that is released on the statistics of the people that have been killed or the damages in a bid to try and keep a face and a front in front of the World Economic Forum.
Thank you so much, Dr. Spanda. I think we have a caller who has been holding for some time now. Hello?
Hey, Mgoma Jonga, my good day.
Taka Simba, stand here.
Mchirandu Damu, from South Africa.
Mgoma Chirandu.
Yebo baba.
Tinotenda. Muri divi ripi ku South Africa?
Ndimushairi ndinoshandira job ku Cape Town, pari zvino ndinotori mudzira kudzika kuenda ku Cape Town.
Okay.
So far takubva kufamba kwandaita muzvara nhasi, handina chandasangana nacho. Uye vandiri kucommunicata nawo kumbiri kwandiri kuenda. Vari kutaura kuti mudzira makanaka. Asi dambudziko riripo ndiro rivengo, nokuti nezuro manheru kune kambani inonzi Bekers yakabatwa ine yakazadza vanhu more than 10 mutruck driver. So vanhu vava vari kufungidzirwa kuti vanhu vaienda kunoiswa pane imwe nzvimbo kuti vakonzerese noise. Asi zviri kuitwa nevamwe vachairi vari pamabasa vari masouth african vari kuramba vachitsvakidzira noise kuti irambe ichiitika. Iri nyaya yeruvengo chete
kufungidzira kwamuri kuita. Handiti ifungidziro kaiyo, nekuti hapana humbowo. Hello? I think we have lost him. We have lost him. Mkoma Chirandu, you are saying that there are allegations that some companies are transporting people or these are South Africans who are causing violence to other areas.
Mm-hmm.
So those are allegations unsubstantiated.
Mm.
Yes.
Yeah, so are we going to...
Hello, and this is what Tichine... Mr. Ngabuto Mabena. We welcome you, Mr. Ngabuto Mabena, from Zimbabwe, living in South Africa. How are you, sir?
I'm fine, thank you. Greetings to the listeners as well.
Thank you so much for joining us. What can you tell us about the violence in South Africa?
Well, as we know that this violence started in Pretoria last week, it has been spreading to Johannesburg. There's been a lot of looting around the Jeepstown. This afternoon, we're told that people were looting around the Midrand area. You have people that are targeting foreign-owned shops, are forcing themselves into these shops, looting a number of shops in the CBD, that is Central Johannesburg. were closed today and yesterday. This is an act of criminality in our view, because even if the South Africans were raising genuine concerns, but this has been overshadowed by the criminality that accompanies this unsanctioned demonstration, so to say. So we condemn this act of criminality and want to point out that it's not only migrant shops or properties that have been destroyed. South African properties are also being destroyed. The burning of vehicles that belong to South Africans. So we condemn this act of criminality.
We have seen in other countries like Zambia and Nigeria, or we've had reports of retaliation in those countries. What do you say as an organization?
Well, it's an issue because the feeling out then is that the South African government is not doing enough, and people are saying this criminal act is targeted at foreign nationals, people that are outside in Zambia, Nigeria, elsewhere. They then say we would also retaliate teach South Africans a lesson. We do not support this view ourselves. What we are saying is that the South African police, they did not act in time. These messages and the voice messages in particular and the videos, they've been circulating on social media where people were warned that this is going to happen. The authorities did not take this seriously. The police and the intelligence department should have investigated and arrested the people that were organizing this shutdown. It is not a registered organization that organized this. So when you now have the president of Rwanda, the president of DRC and the Malawi boycotting the World Economic Forum, it sends a message that diplomatically there is now an intent of trying to isolate South Africa. And we are calling on African unity to say, firstly, no one should be looting any shops in South Africa. And secondly, the focus should not be looting shops in Nigeria or in Zambia, but our focus should be on rebuilding our economies in our respective countries.
Thank you so much, Mr. Mabena. Chris.
Yes, Mr. Svanda, coming back to you, what do you think about the reasons that the South Africans are giving that there is too much crime committed by foreigners, and also that the foreigners are using the little social welfare that they have?
Well, that is not, I think it's not a genuine and legitimate excuse. Migrants do commit crime because they are human beings. You know, crime is committed by human beings and not by migrants. So equally, as much as South Africans commit crime, migrants commit crime, and those that commit crime must be dealt with in terms of the law. And there is no excuse whatsoever that is justifiable, you know, for South Africans to go about attacking or committing crime because someone else has committed crime. And the issue of social welfare, that people are actually taking, you know, their social welfare, social services, or over and above that, that they are taking their jobs and overburdening, you know, the service delivery system, are all political statements and cuffs that has been made by political leaders who, in my view, I think are politically bankrupt and failing to deliver to their people. This is my biggest concern, especially as we talk, I mean, from the point of view of the African diaspora. Our biggest problem is that a lot of our leaders in Africa do not have anything to offer, you know, Africa. That is why Africa is where it is. And in order for them to try and justify their failures, they need to pinpoint and shift blame and put it somewhere else. We have seen this since last year towards elections, when these political leaders were political. We even had the DA, for example, mayor in Johannesburg, saying that the raids in Alexander, I mean, the raids Amakondo and Ndeva in Alexander were caused by migrants. And, you know, the city was failing to remove refuse because of migrants and blaming that on migrants. So these kind of things and statements are very sad. We have had people claiming that hospitals in South Africa have got 80% people that are migrants. Now, what that tells you for starters, that it's either South Africa now has got 80% migrants, or number two, it suggests that the total population of South Africa, of the 57 million South Africans, 80% of them attend private hospitals rather than public hospitals, which are all very untrue and falsified claims. And these claims are coming from political leaders that are trying to influence people to fight, you know, migrant communities. So those are very unfortunate circumstances that we feel that, you know, the government needs to really stand up and honor its failures rather than try and, you know, shift the blame and pass it on to migrants. Because all these statements, you know, cannot be substantiated. The contribution that is made, you know, by migrants, there is a document which is a study that was carried out by ILO and the Organization for Economic Development, OECD, in 2014 to 2018, which showed that, for example, the contribution in terms of tax alone from the migrant communities are about 17%, while it's from South Africans is actually minus 8%. And if you read the whole document, it's found on their website. It was published on the 26th, I think, of July. It will actually give you, because the study was focused mainly on South Africa, it will tell you the level. It will clearly give statistically and empirically, you know, that the contribution of migrants in South Africa is so huge. We have got Dr. Tanya, who's a fellow, you know, a professor at Wits University, who has done a study on the economic, on the economy of Johannesburg, which is basically on the shoulders of the migrants. And he says the Johannesburg economy, which is based on these shops that are run by migrants, is sitting at 10 billion. I think it's about 10 times more than that of Sandton, which is the reason why, you know, there is a belief that, you know, some of these attacks that are done by government, even the raids on migrants, are actually sponsored, you know, probably by the government, which was sponsored by this white monopoly capital, which sponsored, you know, the campaigns of the president. Now it is now saying it's payback time. Get rid of these small traders who are now have eroded our profits because people are no longer coming to Sandton and Rosebank, but they've actually gone back to Johannesburg. So there's quite a few dynamics, you know, that we're looking at. And when you look at them, they appear to be quite, holding some water. And I think that also, maybe let me respond to the issue of people being transported that was said by, you know, one of the speakers earlier, that those claims are not unsubstantiated. We have actually claims, even in Johannesburg, that the people that were breaking shops are being transported by, they're being transported by two or three, you know, combis, you know, to an area where they are going to operate. Like I said earlier on, that even today, we have actually had the assertion that there is a contingency of combis that is driving, you know, from KZN. What we have noticed is that in these attempts,
Mrs. Vanda, thank you so much. Unfortunately, time has run out. Thank you so much for having us.
Thank you very much for inviting us. We appreciate it.
Thank you so much.
Hello.
Hello?
Yes, ndiani ari parunare?
Nkoma Hasla.
Nkoma Hasla, makadi?
Zvipedi makadiwo.
Tiudzeiwo zvamuri kuona kwamuri.
Okay, kunoku ndambe nchinzwa ma stations kunoku kuBotswana.
Muri kuBotswana?
Yes. And the general sentiment is, you know, why are these people not fixing their own countries?
The foreigners,
you know, and not the police, but you know, the general populace like us, Rimunomu vanhu South Africa, say this rugadzirisa nyika dzedu. You know, and you know, problem iripo, my South Africans, they are victims. My Zimbabweans, tiriku South Africa, Botswana, we are also victims. The actual problem is what we are not addressing.
The politicians
are the problem.
The politicians?
You know? Yes, because they are the ones who have run down good economies. Yes. In Zimbabwe at independence, we had a vibrant economy. The South African economy is also shrinking. And if you look at the general population
in South Africa, 5 seconds, is violence the solution to these problems we are mentioning?
No. You see now, pano zudamuna ni msoro waka tamba nuka.
Nguwa ndoza jigana mkoma. Thank you so much mkoma Hustler. Chris, time ya vya pera.
Yes, thank you so much Mr. Hustler. And we also like to thank Mr. Vusu Moses Manda of the Africa Diaspora Forum. We also heard from Ngavuto Mabena of Zimbabweans living in South Africa. And of course we had Mr. Azaria Duben-Luna of the Zimbabwe Human Rights Organization. From me, Chris Gande, good night Zimbabwe.
And ini Jonga Kandemiri, as always, I thank listeners who managed to call in and all those who are following our program.